Vashitura mutongo wavo pachikumbiro chakasviswa kudare namuzvare mubayiwa, mutongi wedare repamusoro vapisirai kuenda. Vati muzvare mubayiwa vabhadhare zviuru gumi zvemadhora emunyika yeRTGS pamhosva yavari kupomerwa yekuda kuuraya vachiwenga, uye zviuru makumi mashanu zvemadhora eRTGS pamhosva yekunzi vakaburitsa mari yekunze kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekunzi vakafojera mapepa ekuti vachatiswe nemurume wavo ari muurwere. Vakuenda vatiwo muzvare mubayiwa vasvitse kudaro gwaro ravo rekufambisa remunhu anoremekedzwa kana kuti diplomatic passport, uye kuti vasiye magwaro emba yababa vavo vakeni mubayiwa yekuHighlands muno muHarare. Vakuenda vatiwo muzvare mubayiwa vagare kumba kwavo kuBorodo Brook kudzamara mhosva dzavari kupomerwa dzapera kutongwa, uye kuti vazvipire kumapurisa paBorodo Police Station kamwe chete pamavhiki maviri uri musi wechishanu, uye kuti vasavhiringidza nevafakazi pamhosva dzavari kupomerwa idzi. Zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta ari kumirira muzvare mubayiwa, Advocate Sylvester Hashiti.
Dare reHighcourt rabvuma chikumbiro chedu chekutanga chekuti vapuhwe bail panyaya yekunzi vakaedza kuuraya mutevedzi wemutungamiri wenyika. Pane nyaya iyoyo vatipa bail re10,000 mari yemuno, uye vati vasiye passport yavo, diplomatic passport, vasiyewo matitle deeds, uye vagare paadresi yatanzi tigari dedare. Pane mamwe macharge kuburitsa mari, koti yatipa dare ratipa bail remari inosvika 50,000 RTGS. Saka ndoyati kuda kuti tibhadhare tione kuti vanogona kubuda nekukurumidza here.
Rimwe remagweta muzvare mubayiwa vataona nyamakura vati vafara nemutongo waturwa nedare uyu.
Chokufara, from day one mapepa zvedu takataura kuti hapana nyaya, panga pasina chikonzero chekuti anga ari munjere akamirira kutongwa. Ndo zvawirirana nedare. Ijudgment yatandiri kutarisira ndiyabuda sematarisira atanchita.
Vahashiti vati vave kutarisira kutanga kutongwa kwemhosva dziri kupomerwa muzvare mubayiwa musi wa14 ndira, asi vati nyaya idzi hadzina makumbo ekumira nadzo.
Takanzi nedare tidzoke musi wa14 wemwedzi uno. Musi wa14 uyu tiri kutarisira kuti tipuhwe mapepa ose nehumbo hose panyaya idzi, but nemutarisiro wedu isusi nemaonero enyaya iyi hakuna munhu anogona kutipa zvinhu zvakadaro, nenyaya yekuti nyaya dzatinyatsozitarisidza chaizvo chaizvo inyaya dzinotambudza pfungwa dzakadzidza mutemo kuti dzingapomereke munhu sei nyaya dzakadai. Asi tinge tichingoona mudare kuti zvakamira sei.
Muzvare mubayiwa vanga vave kuda kutokwanisa mwedzi vari muusungwa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa musi wa14 zvitagore rapera, vachinzi vakabvisa zvaishandiswa nanachiremba vechipatara cheNetcare Hospital South Africa mukuedza kuraramisa vachiwenga muna chikumi, zvakazokonzera kuti vapomerwe mhosva yekuda kuuraya murume wavo. Mapepa ari pamberi pedare anotiwo muzvare mubayiwa vakaburitsa kunze kwenyika mari inodarika miriyoni imwe chete nemazana mapfumbamwe emadhora ekuamerica zvisiri pamutemo, uye zvinonzi vakashandisa imwe yemari iyi kutenga dzimba mbiri nemotokari nhatu dzemhando yepamusoro kusouth africa. Asi muzvare mubayiwa avo vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa dzose idzi vanoti kana chiri chokwadi kuti vakaburitsa mari iyi kunze kwenyika zvisiri pamutemo, sei mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakavapa mari inoita zviuru makumi matatu zvemadhora ekuamerica kuti vanopa vachiwenga avo vakazenge vave kurapwa kuchina. Pavakadzoka munyika masvondo mashoma adarika vabva kunorapwa kuchina, vachiwenga vakabva vakonzeresa kusungwa kwemudzimai wavo, uye vakatokwira kudare repamusoro kuti vagovaniswe pfuma yavo nemudzimai wavo uyo wavari kurambana naye. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.